hatina zvatinodzidza kana kuti takawirirana pane zvesange zvataurwa. I think ndokunyatso kuti titaure muchidimbo kuti hapana chatati tabvumirana navo. Pane nyaya dzekuti patakange taendesa kumusoro kuti titaure, hapana chatati tataura kubva kunyaya dzemishonga kusvika kunyaya dzemari uyezve nezvese zvatanga titaura zvekuti hapana zvatatawirirana.
Asika hurumende iri kuti mushonga uriko kunatfamuko zviri kufamba sei?
Isi sana chiremba tiri kuti mishonga ngainge iri mumafamasi emuzvipatara noti kunatfa ndokuti uyezve tinge tichibhiliva kuti mishonga yedu yako. Uyezve tiri kuti ngavatipewo atimeline kuti tine mushonga ichange ichisustaina for a certain period uyezve we expect another batch kuti iwe rimwe mushonga, kwete kuti tinoudzwa kunzi mishonga iripo zvanhasi ende ndo ndisidzokere kubasa mangwana toshanda kwemwedzi mishonga yako yapera. So one day timeline, a proper timeline said that tichange tichidzokera mudambudziko rimwe chete ratiri rekuti toti muzvipatara hamunazi hamuna mishonga. So ndo zvavasiri kunge vachitipa izvozvo.
Asi mune zvimwe zvikwanisiro here zvakaita semagrovos nezvimwe zvinokudzivirirai kuti musatapurirwe zvirwere?
For example zvakaita semagloves handira tiri kutaura kuti isu sana chiremba tine mamagloves atisina. Anditi pane anonzi latex gloves kwozoita anonzi surgical gloves. Surgical gloves aya ndo magloves atinoshandisa kana tichiita maprocedures edu ekuti tisacontaminate mapatients infection preventing infection control. Malatex gloves ange ari asi aya masurgical gloves ari in short supply. Uyezve tine nhumbi atinoita maapron patoita maprocedure kuti tisarasikirwe neropa nemafluids. Hazvipo izvozvo, hazvipo muzvipatara muzhinji matinoita maprocedures edu day to day. And then also pane mamagloves mahombe anopfekwa pane vanhu vanenge vachishanda kana kumaternity kwatinoti kwavanenge vachibarisa vana mai. Magloves iwayo proper clothing ari mune zvimwe zvipatara, hamu mumagovernment hospitals iwayo. And then also tanga tichitaurawo nenyaya yemagumboots. You find out kuti isu sana chiremba kana tichienda mutheatre hatina magambuti akakwana, tinongopfekedzana magambuti tichinjana uyezve zvinopa kunge zvichiwana zvirwere zvokumakumbo kunana chiremba. So we think that kuti zvinhu zvana chiremba zvinofanira kunge zvakakwana uyezve zvatinoshandisa mutheatre or kwatinenge tisiri kutheatre ndozvifanira kutaura izvo. Hazvina kunge zvakakwana zvinhu zvakaita seizvo.
Tombotarisawo imwe nyaya yamamuchisimudza yekuti muwedzerwe mari. Hurumende inenge yanga yati izvi zvichaitwa mumwedzi wakukadzi kana kuti February, asi tine takunzwa kuti zvada kuitwa muna kubvumbi kana kuti April. Zviri kufamba sei ipapo?
Isu sana chiremba tinoziva kuti tanga tichitambira mari shoma, asi sana chiremba hatina kuenda tichiti tiri kuda kuti tiwedzere mari. Takaenda tichiti isusu tiri kuda kuti contract chedu, chibvumirano chedu chinoti mari yedu inofanira kuya iri muUnited States dollars. Ndiyo yatanga tati tiri kuda mari iri muUnited States dollars. Asi hurumende yakati haina mari yemaUnited States dollars. And asi sezvamaona chibvumirano chatakaita padhokumendi ratakaenda nezuru, takaenda fedha tikati allright munei sezvo musinawo maUnited States dollars. Even shomawo moti paino mari ichiuya iri muUnited States dollars, asi hurumende yakati haikwanisi. Ikatiwo haitorina even maRTG ekuti vaiti yatinoti cost of living adjustment every moment. Isusuwo sekuziva kwesu sana chiremba vazhinji vana chiremba hatina mota, tinokwira michovha ende michovha iko zvino yakwira by 4. Pataisimbokwira michovha ichiita 50 cents, iko zvino yaakuitawo $2 RTGS. Saka tiri kuti sana chiremba munoda kuti tishande sei? Tine vana kunge vachienda muzvikoro muna January uno, hatini kukwanisa kunge tichibhadhara maschool fees evana because akwirawo arehetwa neRTGS. Saka ndo zvatanga takumbira, tanga tisina kuti tida kuwedzerwa mari, asi tanga tida kuti paitwe cost of living of adjustment.